programi yanga yakanaka nekusita tichiona kuti munyika ino yatiri kuAmerica vanoshanda sei, takatarisa machallenges avanosangana nawo kunoko. Zvaa zvakanakira tachiona kuti masolutions wavari kushandisa ndeapo watingatora anoshandawo kumba kwatiri kubva. Zvimwe zvacho tichifanwa kuzoonawo culture inozotisiyanei, but pane zvimwe zvinhu zvatakawana zvatinoona kuti zvinogona kutibatsira senyika kubva pane chimwe chinzvimbo tichienda pane chimwe chinhano.
Mungati imi madzidza chii pasi pechirongwa ichi cheyali iko kuno zvamuchanopa kurova vamwe kumusha?
Ndakadzidzawo inini kuti semutungamiriri ndogona kushandisa sei njere dzangu nemaoko angu kuti ndibatsire vanhu vandiri kubatsira mubasa randiri kuita. Ndikakudzidzawo kuti pandakasimbira semutungamiriri ndepapi. Kazhinji sevatungamiriri tinenge tichitsvaga panhu patisinganatsogone and tinowanzowesta nguva yakawanda sereke tichida kuita zvinhu zvatisakwanisa kuita. Saka programu ino yakandibatsira kuziva zvandinokwanisa kuita inini kuti ndizotsvagawo vamwe vanogona kuita zvinhu zvakasiyana kupfuura inini, and tikashandidzana tichibata pamwe chete zvinorevawo kuti tinogona kubatsirawo vanhu vakati wandei.
Muri muno makakwanisa kushanyira kupi nekupi?
Tiri muno umu takashanyira, takakwanisa kuenda kuState House kuMaryland, tikanoonawo gavhena Westmore, tikaonawo masekretary akasiyana siyana vakatidzidzisawo history yekutungamirirwa kwaitwa America makore akasiyana siyana, tichionawo vanhu vakasiyana saGeorge Washington vanobvawo zita refellowship inoyi. Takakwanisa kuenda muroom yaakaitawo speech yake yekupedzisira after awana simba rarakawanda achitungamirira America. Ava nesimba iri akakwanisa kurelinguisha power yanga awana achidzorera kuvanhu vanga vamupa chigaro chaanga anacho. Zvinoti dzidzo tsevatungamiriri kazhinji tinofanirwa kuziva kuti patinenge tabata basa pakuda umwe munhu anogona kuuyawo achizoitawo basa achitora basa richienda mberi.